vagari ava vaudza Studio 7 kuti vashandi veZimbabwe Electoral Commission ZEC vari kutora nguva refu kuti vabatsire vanhu vari kuuya kuzonyoresa, kunyange hazvo vamwe vachiti vari kufara nekufamba kuri kuita chirongwa ichi. Vanhu vari kunyoresa pamuzinda wamuzviti pedyo nechiteshi chemabhazi anoenda kuHarare nekuSouth Africa. Nhasi panga paina vanhu vashoma uye kunyoresa kwacho kuchitora nguva refu, izvo zvanga zvichipa kuti vanhu vanyunyute. Pasvika nguva dzemasikati, vanhu vasingapfuuri makumi mashanu ndivo chete vanga vanyoresa. Mumwe vanhu vanyoresa nhasi, amai Ella Biza, vati havazi kufara nechinono chine vashandi veZEC.
Ndaona nechekuti vashandi wacho vari kuita rafu kune vanhu vari kudi. Warikuda kuregister zvekuti unombodzoka kune tunzira chakati dzoka chakati zvonzi mbobuda panze mbopinda, saka zvinopa confusion kana kuti munhu obva atora mwobva aregera kuregister.
Mumwe vanhu vanga vari mumutsetse vaKalista Sinyere vatiwo nzvimbo dzokunyoresa dzinofanirwa kuwedzera kuitira kuti vanhu vasapedze nguva yakawanda vakamirira kunyoreswa.
Masenders avo mashoma, ngaise masenda akawanda because pamwe pacho unonga wakumbirawo basa kutu register manje kudai ka vakumbira kubasa mabhosi daro kuti tikasuka imweni kuregister but time manje.
Amai Tsikuture vatiwo havazi kufara nevanhu vanopindira pamitsetse pachiitwa zvechizivano nevashandi veZEC ava.
Umwe wouya woitopinzwe pamberi wotoregista imwe akagara mwauya kare, zviro zvinoshungurudza izvozvo. Basi ndozvandaona zvanga zviri kutoshungurudzika anhu ari kunetsekana nazvo. Mapepa hapana chanesa, zvai zvakabvire kunaka.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaLloyd Munguma watiwo chirongwa cheBVR chiri kufamba zvishoma nezvishoma nekuda kwekuti vashandi havasati vajairira michina mitsva yavari kushandisa. Kunyange hazvo vamwe vari kunyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa kunyoresa kuvhota, muzvare Chiuda Mhembere vati havana chavaona pakunyoresa kwavaita nhasi sezvo zvavafambira sekutarisira kwavo. Hatina kukwanisa kuona mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvesarudzo mudunhu reManicaland, Kenneth Mufati Masabeya, kuti tinzwe divi ravo sezvo vanzi vari kufambira matunhu echimanimani Chipinge uye Mutare South. Chirongwa chekunyoresa vavhoti zvine mutsindo chatangira kumatunhu anoti Chimanimani, Chipinge, Mutare South, Mutare West uye Bwera South kubva musi wa10 kusvika 25 Gumiguru. Mushure mezvo chichazopindawo mumamwe matunhu emumaNicaland. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.